Imwe nyanzvi munyadze zveutano Dr. Life Zembezi vari kukurudzira vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemumaoko ichi. Mushure mekunge mumwe murume ane makore makumi mashanu airwara nechirwere ichi, vataurai Nyabinde, vanova muzukuru wemuimbi Muchakabvu Bob Headmaster Nyabinde, vangodonha ndokubva vashaya mazuva mashoma adarika.
Ndiyo yatinoti hypoglycemia. Hypoglycemia iri very dangerous. Kazhinji zhinji kutodarika even kutokwira kwayo shuga. Saka hypoglycemia munhu akapinda muhypoglycemia, kunyanyanyanya vari pa insulin kana kuti vari pane mamwe mapirits anozikanwa kuti aya anogona kukonzeresa kuderera kweshuga zvakanyanya, ndo vanhu vanonyanya kubatwa nazvo ivavo.
VaBob Nyabinde vakashaya gore rino mushure mekurwara nechirwere cheshuga icho chainge chavapofomadzawo. Kazhinji vamwe vanorwara nechirwere cheshuga vakatanga kurwarisa vanodona nekutadza kutaura. Izvi zvinoita kuti upenyu hwavo huve munjodzi kana vakanonoka kubatsirwa pachishongo apa kana kuti bracelet. Panonyorwa zita remurwere, kumba kwaanogara, yambiro yekuti ane chirwere cheshuga chemhando ipi, munhu wekubata kana paita njozi, zvinhu zvaasingafaniri kudya kana kuti aleji nezvimwe. VaTrevor Kayo vanova munin'ina waVataurai Nyabinde vaudza Studio 7 kuti denda reshuga rinofamba nedzinza ramai nababa vaTaurai Nyabinde.
Akabharara usiku wese akadaro akamuka makuseni vachimona ari mupenyu. Unfortunately kuti vachizomupa shuga inenge mvura vatifonera akasisa respondi, it was too late. Saka tirikukoti vanhu vanotsvaka rudzidziso rwakakwana kuti kana munhu ane shuga vachiziya tane shuga zveshuwa kuti anobatsirwa sei. Saka zvokuti anoruza memori, anogona kungoti unconscious, anogona kungodzima kunge munhu afenta.
Vaendera mberi vachiti ivo semhuri vaiziva zvokuita kana vanyabinde vasimbirwa nedambudziko iri, uye vaitofambawo nezviwitsi mushonga weshuga nejekiseni ravaishandisa kuzvibaya.
Mumba mvura kana neshuga kana switi kana chokoreti akasvisvina akamwa haiti kana 5 minutes anenge atodzoka kuva munhu iye anotozobvumwa kuti chichaitika otorondedzera kuti wazodai ukadai ukadai. Akasitombozivi vapane munhu angofenda mabinda mukoma kozoti ndiri pai ndiri kupi. Saka that's the situation. Saka ndirikuona sekunge vanhu vari kushota rudzidziso rwakakwana.
Izvi ndizvo zvakurudzirwawo naDr. Zambezi.
Kana munhu angodonhawo tinongokurudzira kuti ndozvinhu zvekutotanga kufunga izvozvo. Lesei hamusi kuziva munhu wacho, zviri nani kumupa shuga munhu achiendeswa kuchipatara, nekuti kazhinji hypoglycemia inogona kukuvadza zvakanyanya zvokuti munhu anogona anorasikirwa neupenyu kana akanonokerwa kubatsirwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwave kuita vanhu vari kurwara nedenda reshuga munyika kuri kuratidza kuti vamwe vanhu havasi kudya chikafu chine utano.
Dhara taimboti chirwere cheshuga chinongobata avo vane mari zhinji kana vanogara upenyu huri nani nani kana kutiwo chakanyanyira kuma first world countries, nyika dzakabudirira. Asi tiri kuona kuti kunozvicharawo nekuno kuma third world countries vanhu vachinji vakurwara nechirwere cheshuga.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.